Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 3, 2023. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatendi vechipostori nevezioni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Vapostori nemaZioni for ED vanoimbisa mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezano PF vaEmerson Mnangagwa mavhoti ari kudiwa nebato ravo musarudzo dziri kuuya. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinopeta urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reulawayo. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yaitika munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatendi vechipostori nevezioni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Vapostori nemaZioni for ED nhasi vavimbisa mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mavhoti anodarika mamiriyoni ari kutsvagwa nebato ravo musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu gore rino. Sangano iri ravimbisa izvi pamusangano waro waitirwa munzvimbo yeHighfield muHarare uyo wapindwawo navaMnangagwa. Kuti tinzwe zvizere, ngatinzwe Tobias Mudzingwa uyo anga ari kumusangano uyo.
Vachitaura pagungano iri semunyarikani mukuru, vaMnangagwa vati mapostori nemaZioni aya aita sezvinorehwa neBhaibheri shoko raMwari pakutsigira mutungamiri.
Makereke mapostori nemaZioni, makoposa mshope, nashimabia panchena kumunorudo rengepenu. Nashimabia injine jongo peyu.
Mutauriri wesangano revapostori for ED vaObey Mapuranga vanoti mapostori nemaZioni vachaita bhurugwa nebhandi vaMnangagwa nebato ravo.
Tauya kuzokotamba pamiri penyu iri tsungawirirano yemweya inoti hurumende inotonga ndeyezano PF nevapostori zvekare varipo nemaZioni ndeyezano PF yoyesevenzi. Tinoda kukudzidzisa kuti panouya maelection zvose tinotidzamu tichinovhotera zano PF.
Asi mumiriri weHighfield East mudare reparamende uye vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaEric Murai vanoti rutsigiro urwu runoshura kubuda kwavaMnangagwa muhofisi yemutungamiri wenyika.
Nyaya yaitwa nemapostori nemaZioni kuita chisungo chekusapota ED yandirangaridza 2017. Pavakaungana futi the same people vachiita chisungo chekusupporta Grace asindo vakawa magumo epolitics dzamugabe na Grace wacho. Kana vakuda kuenda varume ivavavo ndo zvavanoita ndidzo mbiro mbiro dzacho idzodzo. Ipapa pa ndokutopera kwa ED ipapa atopera nhasi nenyaya yegungano raaita muZimbabwe ground.
Asiwo sachigaro vezano PF mudunhu reHarare vaGoodwills Masimirembwa vanoti vanhu vakaita savaMurai vanotaura zvekugotsikwa tsuro.
Musangano wezano PF ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. If anyone who thinks zano PF is going to lose is daydreaming.
Mumwe wevauya kumusangano uyu vachibva kumabvuku vaAnold Mashasha vechechi yeZioni kwaDavid Masuka vanoti utungamiri hwavaMnangagwa Uchi.
Musangano zanupepo wakatirera kubva pasi kubva tichingozvarwa nanhasi tinayo ende tichikurarama nayo saka hatina kana tichemo hatina kana dambudziko zvese zvakarongeka saka tinotoda kutoti zvidzokere ipapo fanika tiri sekwatinobva kwedu kuvana mumabhukuko aiwa tiri kutofara ike zvino takayamisirwa tara zviri kutofamba zvokuti tiri kufamba pakanaka deyaitiri zanupepoka sekuti tichifamba mumakomba.
Musangano uyu watanga nekupera utungamiri wemaZion and Vapostori for ED pamwe chete neweZanu PF vachitsutsumwa kushomeka kwevatendi vaungana munhandare yeZimbabwe Grounds izvo zvavati zvakonzerwa nekushaya zvifambiso zvemabhazi kuti zvisvike panzvimbo. Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika muzvare Jacqueline Sande vatiwo.
Zvinhu zvagara zvinoitika kuti vemachechi vanowanzotaurawo wavari kutsigira. Ikodzero yavo kuti vataure saizvozvo vawirirana kuti isu semapostori tinodada hedu kutsigira vamunangagwa.
Musangano uyu ndiwo wekutanga waendwa navamunangagwa mushure mekunge vatara zuva richaitwa sarudzo uyewo zvichigona kureva kuti kutsvaga rutsigiro muvanhu kwatotanga zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti rapedza nhasi urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reUlawayo musarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muCCC vaAmos Chibaya vanoti musangano wanhasi wapa mukana kune vachakwikwidza musarudzo dzemakanzuru neparamende kuti vazvishambadze kuvanhu vachavavhotera uyewo kuti nhengo dzichavhota dzebato dzisarudze vadzinofunga kuti vakakodzera kumirira bato musarudzo. Asi vachibaya vanoti bato ravo harisati rave kuzivisa kuti ndivanani vabudirira kusarudzwa mudunhu reUlawayo uye kuti vave kuzoenda kumatunhu api. Vatiwo CCC iri kuenda kumatare edzimhosva svondo rinouya ichikwirira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kumatare nenyaya yekushayikwa kwemazita evanhu vakawanda mugwaro revavhoti. Ngatinzwei hurukuro yataita navachibaya pamusoro penyaya iyi.
Sekuziva kuno tichingori paurongwa hwekutsima Citizens vange vachisarudza avo vachazenge vachivamiririra kumakanzura vachazenge vachivamiririra kuparamende. Saka paurongwa hwedu tapedza asi muno mudunhu reUlawayo panga pachitova macaucus vanhu vachitaura kuti aiwa tinodangana kuti anga achizonotimiririra kukanzura anga achizonotimiririra kudare reparamendi nekuti isu bato redu nderevanhu munhu haafaniri kuda unofanira kudiwa.
Saka vasarudzwa kuUlawayo ndavanaani vamungangotaura mazita vashoma vavo?
Aiwa tichiri muurongwa hwekupedza kuhorengedza nokuti maitiro edu tinenge tichita zvinhu izvi paward level. Saka zviri paward level constituency inenge ine mazi maviri matatu mana sokuti tiri kuhorengedza tozokudzivisira nesimakongo wangu majonga.
Matunhu api kwamaa kuenda mabva muUlawayo nhasi?
Tichazenge tichikuzivisai mukomajonga tobva muUlawayo toenda kudu. Tikatinge tapedza dzongwa takadai tinogara pasi seutungamiriri toona tenda papi muchingoona kana tava kutoenda ikoko munoziviswa munge timonasai tikuzivisai kuti tapa.
Tinoona kuti vanhu vanga vachiongorora mazita avo mugwaro revavhoti vazhinji vachiti havasi kuona mazita avo. Bato renyuwo pane zvariri kuitawo here pakunyunyuta kana kugunun'una kuri kuita vanhuko?
Ichokwadi vanhu vese vaimbori muvhotasuro vaimbovhota vakandotarira mazita avo vakamashaya. Tiri kutora nyaya kuikwidza kuenda kumatare edzimhosva kuti kana vajonga vanga vari muvhotasuro vakavhota kumaby elections achangotova madzimani zita ravo roshayikwa zveki inofanira kusungirwa kuti aiwa vanhu vese vanga vari muvhotasuro vanofanira kunge vachivhota vese vakatera mazita vanofanira kunge vachivhota. Saka tiri kuenda kumatare edzimhosva.
Saka munoitarisira kuenda kumatare riini?
Pasvondo ratiri kubata apa tinenge tichizivisai mukomajonga nokuti nyaya yekuenda kumatare haisiye yekuvamba haisiye yekuvanza zvinhu zvevanhu zvinofanira kuzikamwa nenyika yose kuti ndee matanho aakutobva nebato ravo iro richazenge ravatungamirira nyika kutanga musi wa23 August gore rino vachamisawo vatigadzire nyika.
Saka muchaziva sei vanhu vakashaya mazita avava kuti munge muchizokwanisa kunge muchivamirira?
Takatokomuniketa mumasocial media kwese tikataura kuti munhu wese zviri pachena akanga achivhota akashaya zita rake panga pachiita voter inspection tikatumira mafomu kuti vanhu vanga vachisila so that maguta edu akatekeshera nenyika yose vanga nzvumudzira nyayi kwachiendesa kumatarezi mosva.
Vanga vari munyore anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7 muBulawayo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa maviri anonzi arasikirwa neupenyu muKenya, mamwe mashanu akakuvara apo vanofungidzirwa kuti nhengo dzechikwata cheAl-Shabaab varwisa makamba emapurisa munzvimbo mbiri dzakasiyana dzinoti Mandera newaja kumaodzanyemba kwakadziwa kwamabvazuva kweKenya. Mutungamiri wehurumende India vaNarendra Modi vari kutarisirwa nhasi kushanyira nzvimbo yaitikira tsaona yechitima yaurayisa vanhu vanoda kusvika kumazana matatu uye kukuvadza vamwe vanoda kusvika kumazana mapfumbamwe. VaModi vari kutarisirwawo kushanyira kuchipatara kwaendeswa vakuvara. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Zvino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro namuzvinafundo, nyaradzai gumbo nzvanda avo vanova ivo mutungamiri wesangano reRosaria Memorial Trust. Muzvinafundo, gumbo nzvanda vanoshanda zvakare nemamwe madzimai emuAfrica mukuedza kuunza yanano nerunyararo munyika yeAfrica. Tichange tiri kutaura navo pamusoro pemisangano mikuru yavari kuita pari zvino mukuedza kuunza runyararo kunyika yeSudan.
Diri mwewe vatungamiri veAfrican Women Leaders Network, batanidzwa madzimai emunomo Africa vanobata pamwe chete kushumudzira nyaya dzerunyararo dzekuyanana kwenyika, uye kuti madzimai apindewo mutungamiriri unoe maringe nekugadzikana murunyararo kwenyika dzedu uye nyaya dzeupfumi muAfrica. Nhasi ndapinda musangano watanga tiri pamwe chete semadzimai emuAfrica, pamwe chete neofisi yeAfrican Union neofisi yeUN Women, tichipa kuchemana nekunzwa matambudziko arusangana nemadzimai ekuSudan kune hondo iri kudai kutirwadza pamwoyo pedu.
Zvii zviri kubuda pamisangano iyi?
Tapiwa tsananguro yezvakaitika nezviri kuitika muSudan, mafambiro ari kuita hondo iriko, vanhu kunyanya madzimai nevana vachizonotsvaga kupotera kune dzimwe nyika kwakaita sekunana Egypt nekunana Chad, nekunetsekana kwavari kuita varimo munyika mavo nemudoro baravore Katum. Zvii zvisungo zvamuri kubuda nazvo zvingaite kuti dambudziko iri ripere, takanyanyotarisa zviri kusangana nemadzimai vemuSudan.
Chikuru zvabuda zvakanyanyisisa ndezvekuti tinofanira kusimbisa zvikumbiro zvina zvabudiswa nemadzimai eSudan. Chekutanga ndechekuti dai hondo yanira, cessation of hostility, pawana kutaurirana. Uye kana pane vamwe vasiri vemuSudani vekunze vari kufutidzira kuti hondo iitike, vedwe ngavasuduruke tiwane runyararo munyika yeSudan. Vasashandisa vanhu vemuSudani kurwisana, ivo vane zvikonzero zvavangange achiitira izvozvo munyika yeSudan. Chechipiri chabuda zvikuru ndechekuti panhaurirano inenge dziripo pakupedza kurwisana kuri kuitika muSudan, dai madzimai ange aripo panokurukurwa nyaya idzodzi dzekuti nyika ive nekugadzikana, atinoti mapeace talks, anganga achiitwa achibatsiridzwa neAfrican Union nanaIGAD neUnited Nations vakasiyana-siyana ikoko, zvichienderana nechisungo cheUnited Nations Security Council inonzi Resolution 1325. Uyewo zvisungo zvakaitwa muno muAfrica zvinokoshesa kuti madzimai apinde munhaurirano dzakadai. Chechitatu chikuru chabuda ndechekuti veduwe dai hurumende vari kurwisana nenyika dzese vabatsiridze kuti ava vanhu vasangana nedambudziko vawaniswe yatinoti humanitarian assistance, pawanikwe access, uye vanopa rubetsero vape rubetsero kuitira kuti hama neshamwari dzedu dzeSudan dzisiri kuwana zvekudya zvakakwanira, vari kumarefugee camp, vari kuma IDP camp, vawana kuchengetedzeka, vawana kubatsirikana nyika ichigadzirika pane matambudziko airi kusangana nayo. Saka nyaya yehumanitarian assistance yakurudzirwa zvikuru, kunyanya takatarisa mabasa ari kubatwa nanamai vachiedza kubatsirana nekuchengetana nevamwe vavo. Chechina chabuda chikuru ndechekuti tinoziva kuti panoitika hondo, madzimai anosangana nemhirizhonga nekumbunyikidzwa kusanganisira nevana nevasikana, vamwe vanosangana neyatinoti gender based violence, vamwe vanobhinywa, vana vedu vanopedzisira vave nemimba, vamwe vasizopedzisira vapinda muwanano vasina kusvika zera kana kuti ichingova child rape. Saka zvakurudzirwa zvikuru kuti tinoziva muAfrica uye kuUnited Nations panotova nematanho anotorwa ekuchengetedza nekubatsiridza kuti matambudziko aya asavepo. Chekupedzisira ndechekuti dai waro madzimai nyika dzese nevanobatsira vasimbisawo mabasa ari kuitwa nemadzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nava Kevin Oliver, murume wechichena kana kuti murungu ari kurara mumotokari kuUnity L kwaSeke nekuda kwekushaya pekugara. Studio 7 yakamboita hurukuro nava Oliver makore adarika pavaityaira makombi aenda kuchitungwiza.
Ndi Kevin Oliver. Kumachonga last time ndakabuta pa Studio 7. Yota handi wanurunga rukanga waya ndingira rugrave makombe munomu. Pare zvino ndourara mota pa Seke South Unit L.
Chii chasvitsa kuti munge muchirara mumotokari pamuri kurara ipapo?
Tingirare mota nyaya yekuti ndaimbodrive makombi asi vamwe vaindishora. Vandishora kudaro ndaidhirayivha makombi ndisingabhadharwe, ndaishaya mari kuti nditsvage imba nemari yeimba. Saka mari yerenti ndaishayawo kuti vana vazogara nevamwe vana makanika kuti vandipo mota pekurara. Pekutanga vaimbondipawo sei, vaimbondipa madhora-dhora nesikafu manheru ega ega. Asi gore rinoi kubva kuJanuary vakandinyima.
Vakawanda mukoma Kevin, vanoda kuziva kuti makasvika sei kuti munge muchigara kuchitungwiza, nokuti vazhinji havatarisire kuti murungu anga awanikwa kuchitungwiza achinzi ari kugara achisvika pako kurara motokari.
Yajonga makabaza nimbunzi yoyo. Nipa nakashakirwa nemhuri yangu baba namai. Nahambo shamba kusito varare kana ambulance. Ndri driver, ndri emergency medical technician. Nipa nakashakirwa license yangu. Nakura mchildren's home. Nakura mchildren's home. Ndasuka age of 18 years. Naikara St. Joseph's House of Boys. Nipa nakashakirwa sito varare kana ambulance. Da jenis tu berani kan ambleng, tu berani kan ambleng. Tapi semua berkhos, semua jeje. Anak tengok dek makom, dan anak orang oba dek makom di sikit tuwi, di sikit one and two tak elo. Bukan nado garam tuwi, imam.
Amuna jemu ama eres amuna guna ku garan nado di cukup cengetai.
Paris no jantina, bapa nama orang Rusia netaun. The name accorded proof. Then Babam Kurua, I think that video can a Maraona Pano Parishin Padumbo Angu, Maraona, Narabu, Babam Kurua, Mkomo Ababa.
Sakaiova, Nababam Kurua, Ripi, Kutuanga Chikubatrai.
Babam Kurua, Rashai, old age.
Imim Koma Kevin, I'm not Bobiro Marora, Ribushito Murin.
Rajung and Nagarora, Pamta, Towers, Maramba Fungu, Nagarora. Kema mkazi mtema na kata wana tu makarat haini nisho na racho nini panai jara unyatine mada mwangu angari kika wana wangu angari anda president ya skola 2013 ya president Gabriel Robert Mugabe kunya ode nisho kimanani mwazazo karatu ya nemzi ura ye sato nidai na haki wajo ngani chine roda mwizmanyi wana wakafwa na sato nidai wangu asi wajo nga pana kama communication inakapiwa kato wakafu inakatara nao bati ya apana apana
kune social welfare inubatira wawa notambura kwete nukuti murumurungu asi kuti mubatiru wese mwana wa Zimbabwe ari kutambura matima mboenda wa ereko
kineso suofre wedi mstunguiza ya pa makona pana ambo atakuwa na matosi hongu wakandipa nyuza assisted medical treatment order
saka imi rubatiru wa munga adande rupi mkoma Kevin
rajonga rubatiru nuda oga iba accommodation then jini yangu yoki mbudawu mutawo cut food take away kana utichi tukate kurara ujunga yangu kiti nukwanza kurenga usamwe kutite kurara yangu majonga za jinorena panemoskitu parutonora parudidi
kwa basa ramunga dekuti muwa nisikuhuka na pane wanugwa na ukuwani raibasa
jindogo wana kudraiva fast food take away mechanic knows that China then IT computer administration security.
Mazwa urukuru ya taita na wa Kevin Oliver murume wa chichena harukurara umoto kariku unit L kwa seke nekudakwe kushaya peku garam tere raizwa kare shondoro na uya apotisha kupaichi mwechurongwa che our lives upenyu wedu. Na uze mitambo, chikuwa tachena vuche sheshamu nasi chafara kudzokera kushandisa nandara yache Bata Stadium mushire mekumbo miskwa kwayo nezvikonzero zvayo zvisinga zwisisike. Michael Kariati anotipanya iye.
Chekwata ichi nasi chapinda mnandare iyi chichisangana ne Herentals mumtambo uyo wapera urimangange 0-0. Nandari ii, yaive ambumiswa nevakuruwe Premier Soccer League au wakati yaive singa kudzere kutambirwa nhabvu yepamusoro kunyange hazvo yaive yapiwa mvumo neZIFA First Instance Body. Asi, ongororo yakazoitwa zvekare yakawana nhandare iyi yakakodzera izvo zvaunganidza vateveri vechikwata ichi vemuguta reGweru munhandare iyi. Mutauriri weSesham vaElias Maginya vanoti vafara zvikuru kudzoka munhandare yavo nekuti vatsigiri vavo vanga vave kuremerwa munyaya dzimari kufamba kuenda kumandava stadium kuzvishavane.
Tine vanhu vatakafamba navo rwendo rwedivision 1 ava vasingachakwanisi kuramba vachidzika botere kwatakananga kumandava stadium kwatatichitambira. Saka chinhu chinotifadza zvisingambobviri, at least takuti vaya vaya vaititsigira vakukwanisawo kuuya pabata stadium kuzotsigira chikwata chavo. Zvinhu zvatifadza, zvinhu zviri kutinakidza.
VaMaginya vanoti kutambira munhandare yavo kuchapa vatambi vavo manyu kunyuku kuti vawedzere mwando kudzivirira kubuda muPSL.
Tinotenda kuti izvi zvichatibetsera kunyange kuti tikwanise kubuda munyama tikati murelegation zone. Zvinhu zvatiitira zvakanaka zvisingambobviri kuwanikwa tichitambira mutambo wedu wenhapfu mupata stadium.
Zvichitevera mitambo yanhasi, Shesham yave pachinzvimbo chegumi neshanu mugungano rezvikwata gumi nezvisere iine mapoints gumi nerimwe chete. Murairidzi wavo John Nyikadzino anoti havasi kuda kutora nzira yezvikwata zvinobuda muPremier Soccer League nekukundikana gore rimwe chete zvapindamo.
Hasina zvakawanda zvetikutarisira kunze kuti tinge tichigara muPSL. Makore anoteera tosanga kuva nezvimwe zvetinotarisira kunge tichikwanisa kudarika kurarama.
Herentals yaramba iri pachinhano chegumi nenhatu asi murairidzi wayo Kumbirai Muti Wekuziva anoti vatambi vake vanofanira kuregedza katsika kekudherera zvikwata zvisina mukurumbira.
Nenye yekudherera kana vachitamba nematimu ari almost of the same level vanoona sekuti they are better than the opponent. Kana vakutamba nematimu mahombe aya vanokwinya or vanoisa more effort to those games. Saka this is the attitude that we are just supposed to change.
Nasi kwanga kune mitambo mitatu chete yePremier Soccer League kusanganisira uyo watambwa muNational Sports Stadium umo Cape United yarohwa 2-1 neCranbourne Bullets. Vatsigiri veCape United vamuka chibhebhenenga kushedzera kuti murairidzi wavo Lloyd Tembwe anofarira kusiyiswa basa sezvo akundikana. Kuluveve Stadium Chicken Inn yarova Black Rhinos 1-0 ndokwira kusvika pachinzvimbo chechitatu. Black Rhinos yaramba iri pasi pasi petapura nemapoints matanhatu chete zvekuti vatsigiri vavo vave kunamata kuti vangaite sei kuti vararame mugungano iri. Asi mutambo mukuru svondo rino uri kumangwana muBaba Field Stadium umo Highlanders iri kusangana nevavakidzani vayo veBlauwe Chiefs. Pari zvino Highlanders iri pachinzvimbo chechipiri, Blauwe Chiefs ichirwisawo zvakasimba iri pachinhano chechishanu. Mimwe mitambo mangwana yakamira seizvi: Dynamos vs ZPC Kariba National Sports Stadium, Grenfell vs FC Platinum Gibo, Wange vs Manika Diamonds Colliery. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vatendi vechipositori neveZioni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Vapostori nemaZioni for ED vanovimbisa vaEmerson Munangagwa, vanove mutungamiri weZANU PF iye vari mutungamiri wenyika, mavhoti anonzi ari kudiwa nebato ravo reZANU PF musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu gore rino. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti rapeta urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reUlawayo musarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Bato iri zvakare rinoti sondo rinouya ririkuenda kudare richikwirira Zimbabwe Electoral Commission nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakashaya mazita avo mugwaro revavhoti. Pamitambo yatambwa nhasi yePremier Soccer League, Shesham yaita 0-0 neHerentals kuchiti Caps United ichirohwa 2-1 neCranbourne Bullets, ukuwo Chicken Inn ichirohwa Black Rhinos 1-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muna Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.